mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vachiri pazana nemakumi manomwe nevasere 178.
Then an ambulance come and collect one of the person which we inquired kuti ndiani. We are with an issue in Dr. Zodonzi, is one of our colleagues from Tangatina Papo, Anga Arbutuenda, Buffalo Positive. So we are worried, Marizauti Daga Sabuda, who will be mingling with those people, Tino Shayama TPM Vura, Tino Shayama toilets, we are sharing almost everything. So we are worried, Nema issues, Akafana Niwayo.
Mapurisa anodzivirira mirishonga anoendeswa paBelvedere Teachers College muHarare kunodzimira chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavirus.
Takatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions ezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions ezvirango palari, in essence, zvinoreva kuti that country is at war with the United States.
Dzimwe nyanzvi mune zvekudzidzana kwenyika dzinoti Zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe huchiri pazana nemakumi manomwe nevasere 178, uye chirwere ichi chave kupararira kumajeri. Pane vasungwa vaviri nevanochengetedza vasungwa ava vabatwa nechirwere ichi kuBidebridge. KuPlumtree vamwe vasungwa vaviri nevanovachengetedza vabatwavo nechirwere ichi. Munyori mubazi rezveuritswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti bazi rezveutano rave kuenda kunoona kuti chirwere ichi chakasvika sei pajeri iri, uye vashanyi havachabvumidzwa kujeri iri. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vari makumi maviri nevapfumbamwe 29. Zvichakadaro, Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mana nevasere 147,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvina nemazana maviri ane makumi matatu 4,230. Vapora vanodarika zviuru makumi matanhatu 60,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu 6 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe 370,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu 2.6 million. Hurumende inonzi yazotumira mapurisa anodzivirira mirizhonga pachikoro chepamusoro cheBelvedere Teachers College chiri muHarare kunodzimira chimoto change chatanga mushure mekunge vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakagariswa panzvimbo iyi senzira yokudzivirira kupararira kwecoronavirus vatanga kunyunyuta vachiratidzira pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa nemusi wechipiri svondirapera. Mumwe wevari pachikoro apa asina kuda kudomwa nezita sezvo achityira upenyu hwake audza Studio 7 kuti pavaka venekwa zvondirapera vakaziviswa nemumwe wevakuru vakuru vari kutungamira chirongwa chekudzivirira coronavirus mudunhu reHarare, Dr. Prosper Chonzi, kuti vaizowana zvinenge zvabuda muongororo iyi nemusi wesvondo. Asi kwakangozouya zvevanhu vashomanana, ipo paine vanhu vari pakati pemakumi masere nezana. Izvi zvakazoita kuti vanhu varatidzire. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Chonzi sezvo vasina kunge vapindura mibvunzo yatakavatumira nezuro manheru. Ngatinzwei hurukuro yaitwa nezuro naJonga Kandemiri weStudio 7 nemumwe wevanhu vari pachikoro ichi uyo asina kuda kudomwa nezita.
Tiri paPavitia Teachers College. Patakasvika, we were coming from different areas. Vamwe vaibva South Africa, somewhere from Botswana. So as we have been told, tichatestwa on the entry date, tichatestwa on the day 8, tichatestwa on the day 14, kana tichadaro tinogona kureleaseva. So we have a challenge here. Challenge yaitika ndeye kuti tichatestwa tese last week on a Tuesday, tichatestwa tose last week on a Tuesday. We were promised those kuti maresults achabuda after 2 days. The result did not come after the 2 days that we promised. Then we requested, Dr. Chonzi, one of the provincial directors who is in charge with the province in regards to the COVID issue, came and addressed us that the results will be out by Sunday. So we've been there waiting for the results. Nezuro, my results ndo paari kuuya akashota. Auya evanhu vashomanene.
Saka makwanisa here kunge muchibvunza kuti sei maresults auya evanhu vashoma?
Hapana explanation yatapiwa. So vanhu veangry bose vamwe vacho vatanga tinavo tese tichishaya mahostels tiri tese vari kunzi vari kufanira kuenda kumba vamwe vachisara. So vasara vacho they were showing discontentment, vaakubvunza kuti sei maresults edu asina kubuda in time. Saka patatiri kudaro tabva taunzirwa mapurisa just like what happened in the previous week, tichikumbira kuti tichikumbira kutestwa. Tasati tatestwa for over 18 days. Saka takazotestwa after 18 days. Saka nhasi taunzirwa zvekare the riot, the track was full. Saka track rauya vanhu vagariswa pasi. So we actually wanted to know kuti sei maresults edu asina kubuda. Fortunate enough, pabva pasvikawo provincial social welfare officer. Saka pavasvika pakati pedu ndo vaita kuti vanhu vasarohwa. She tried to calm the situation, followed by the dispo. It's also we were crying, tichiti tuda kuti the one who addressed us that the results will just come after 2 days. Maresults avanga vati achabuda day ravanga vatudza. Sei azobuda akasiyana. Saka hatina akwanisa kuti adressa izvozvo. Tata kuchitidzirwa how the dispo was there then. Uratidza kuti haasi kuda kuindertaina maquestions.
Saka vanhu vatambira sei chiitiko ichochi?
Vanhu vangorimo varimo mumadoms avo zvavo. Vagere vachitidzirwa bose vazonzi vanorohwa nemapurisa. But some of them have over 20-30 days, some have 30, some have 28 days. They are still waiting and staying for their results. And no any explanation iri kuitika kuti chii chaitika kuti maresults akambonzi anotora 2 days kuti asabuda. So ndo mamirira zvakaita. So isusu if we can be assisted with the explanation, maybe through the minister or from the minister of health or from those who are responsible, kuti sei maresults asiri kubuda panguva yaari kutarisirwa kunzi abude.
Saka pane vavana maresults hapanawo here vavane kwavaine chirwere? Pane zvamambonzwawo here?
Manera anaya tadzoserwa madhomu, tiri kungoona ambulance iri kusvika. Tiri kuzama kubvunza, hapana ari kutiudza kuti chii chiri kuitika. Then an ambulance come and collect one of the person which we inquired kuti ndiani uye ari kuita nezvei. Ndo patazoudzwa is one of our colleagues munotanga tinaye ipapo anga ari kutoenda abatwa positive. So we are worried maresults edu akasabuda. We will be mingling with those people. Tinoshare matepi emvura, tinoshare matoilets, we are sharing almost everything. So we are worried nema issues akafanana newayo kuti kana tisina kuziviswa maresults asingabudi in time, we will be ending up kutava mavictims ecovid-19 tese at the Belvedere Teachers College. We are kept atisi kuti chikonzero chedu tichanye tichiramba tichengetwa ndechei. Maresults haasi kubudiswa. We don't know even our status and the status of those who are next to us. Unotozongoshamisika kuti munhu waunga unaye akunzi ari positive. And zvinhu izvozvo, there's been a delay for a long time. Pasina chabuda. So That's the problem we are having, and the system is showing a failure.
Avo vange vari mumwe wevanhu vakagariswa pa Belvedere Teachers College Quarantine Center asina kuda kudomwa nezita ari parunhare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Kutare zvokuchidzana nedzimwe nyika vasiusiso moyo vanoti vakashedza mumiriri weAmerica kuZimbabwe vaBrian Nichols vakashora mashoko akataurwa nechipangamazano chemutungamiri weAmerica vaO'Brien avo vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kukwenenzvera kusagadzikana kwezvinhu muAmerica. Vachinyora paTwitter pavo vamoyo vati Zimbabwe haina kugara yambovengana neAmerica asi ukama hwenyika mbiri idzi hunongokanganiswa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vanodzidzisa zvokudzidzana kwenyika kana kuti International Relations paUniversity of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vanoti hapana humbowo hwekuti Zimbabwe inovengana neAmerica vachiti Zimbabwe yakangobatanidzwawo munyaya dzevavengi veAmerica nekuti Zimbabwe inoonekwa seimwe yenyika dzinodzvanyirira vanhu.
Ungafairwa any evidence yekuti Zimbabwe iri kukurudzira mhirizhonga. I think that is an exaggeration. However, ndinofunga kuti Zimbabwe yagara inobatanidzirwa muAmerican foreign policy nema countries anonzi authoritarian regimes. So these countries in the past have shown a record of not fully respecting my values of democracy, freedom of speech, peaceful protests that are the foundations of American democracy. So they tend to always be lumped together kana vachi tsoropodzwa.
Asi varipo vakuru mubato reZANU-PF vanobuda pamaradio kunyangwe pano paStudio 7 vachiti America muvengi weZimbabwe pamusoro penyaya yezvirango. Munobvumirana nazvo here?
Tikatarisa munharaunda yeInternational Relations, masanctions nezvirango anonzi maacts of war. So in diplomatic terms, kana vakuru venyika vaine masanctions nezvirango palari, in essence, zvinoreva kuti that country is at war with the United States. So if you look at it, kuti the country is at war, then technically, inovaya designatewa say a foreign adversary, iriyo term yashandiswa neAmerican government.
Pane imwe nzira iri nani here yaigona kushandiswa neZimbabwe mukupedza nyaya iyi kunze kwemashoko ataurwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo?
Ndinofunga zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushedza US ambassador kuchisummons zviri appropriate munharaunda yediplomacy. Sedona weZimbabwe, America inounza mari yakawanda netechnology kuZimbabwe, zvinovaita kuti vave an important development partner. Saka government yeZimbabwe kuva neinonzi declarative statement in response to the US government is an appropriate response to condemn zvataurwa and also to safeguard the partnership between the two countries.
Imimi senyanzvi munyaya dzezvokama nekudzidzana pakati penyika dzakasiyana-siyana, mungayamura vakuru muZimbabwe nemashoko api panyaya iyi?
I think both countries, just as Zimbabwe and America, they say nyika dzinofanira kurespekta ma constitutional rights ema citizens avo, whether vatema kana vachena. Also nyika dzesembiri dzinofanira kurespekta the right to peaceful protest.
Imimi sokuona kwenyu munoona sokuti pane nyaya here apa kana kuti zvinhu zvinogada zvichingoitika pakati penyika dzinenge dzichidyidzana?
I think Zimbabwe yangobatanidzwawo sevandareva kuti adversary in terms of it's an authoritarian regime. Asaka handifungi kuti in the grand scheme of things my relationship between the two countries achanyanya affect posterity.
Avo vange vari vanodzidzisa International Relations paUniversity of California kuChico mudunhu reCalifornia muzvinafundo Angela Gapa vari parunhare kuCalifornia neStudio 7. Kuine mapurisa akawanda mumigwagwa ari kushanda kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus nokurambidza vanhu kupinda mumaguta, mumisha yevazhinji munonzi hamuna zviri kuitwa kuona kuti vanhu vatevedzera zviri kutaurirwa nebazi rezveutano. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7, abata mkuru wesangano revagari re Harare Residence Trust va Precious Shumba.
Isusu se Harare Residence Trust. Pa ongororo zataita muku implement wakwe lockdown level 2 ne hurumende. Taona kuti kunyangwe hazvo tiri pa lockdown iyi. Wagari wazhinji munharaunda dzinogara veruzhinji hawasi kunyanya kuchengetedza nyaya dzephysical distancing dziri kutaurwa munzvimbo dzemumashops nemunzvimbo dzinoungana wazhinji.
Ko vanhu vari kupfekawo here zvidziviriro zvakaita semamask kuti vasatapurirwe chirwere ichi sezviri kukurudzirwa nevebazi rezveutano?
Wanhu hawasi kupfeka mamaski avo. Kana vachinge vachiapfeka vari kutoapfekera kana vachinge vari kufugidzira kuti vangangoonane nemapurisa.
Hurumende yakazivisawo kuti mapurisa nemauto vanenge vachipomerwa mhosva dzekuita nyaya dzeuori vachaomeserwa. Zviri kufamba sei? Tiri kunzwa kuti vamwe vari kugunun'una kuti nyaya dzechioko mhomwe dzinenge dziri kuramba dzichienderera.
Kune nzvimbo dzimwe dzakaita sana Hopley, tiri kuudzwa nevagari kuti mapurisa nemasoja vanga vachitenderera vachitora mabribes kune vanhu vanenge vachida kutengesa vanoita zvemisika pamunhu wega wega asina mask, asiri kuita zviri pamutemo, asina matsamba, vari kuda $1. Zvichireva kuti munguva zhinji vanhu vanenge vabhadhara mari hapana zviri kuitwa kwavari, vari kungosiyiwa vakadaro. Tikaendawo kumbare ward 3, ward 4, ward 11 and ward 12, tiri kuona dambudziko rimwe chetero rekuti vagari vari kuti munzvimbo dzavanogara masoja nemapurisa pavanotenderera vari kutenderera waine chinangwa chekutsvaga havo mari asi wasina kuenforsa nyaya dzelockdown dziri kutaurwa kudzivirira COVID-19. Saka nguva zhinji vanhu vanenge vaine mari dzavo vari kukwanisa kubvisa madhola avo maUS dollars wopa mapurisa, zvinoita kuti wabvumidzwe kunge vachitengesa havo.
Ko ivo mapurisa nemauto vari mumigwagwa ava vanenge vaine zvinhu zvekuzvidzivirira here kuti vasatapurirwe chirwere ichi vashumba?
Tikatarisa mumigwagwa iri kupinda mucity center, tiri kuona kuti kunharaunda zhinji mapurisa ari kubvunzurudza vanhu vachida matsamba ekufambisa. Asi tikazvitarisa, mapurisa aya anobata matsamba, havana maglovos uye matsamba iwayo, iwo pamwe pacho vanenge vasina zvakakwana zvekupfeka zvinozvidzivirira zvakaitawo semamaski, kunyangwewo iwo wachigona kubatwa nechirwere ichi. Saka ongororo yedu ngeyekuti kunyangwe lockdown iri kuratidza kuti mapurisa ari kuwanikwa munzvimbo dzekupinda mudhorobha, asi kunzvimbo dzinogara veruzhinji vanhu vari kungotenderera havo pasina nyaya yesocial and physical distancing ichicherechedzwa.
Mukuru wesangano revagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News, masangano akazvimirira pamwe chete nemasangano eUnited Nations akaita seUNICEF neamwe anosanganisira GIZ yekuGermany anonzi abatana kuti abatsire kugadzirisa nyaya yokuwanikwa kwemvura muguta reHarare. zimlive.com inoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vaudza hurumende yeZimbabwe kuti imise kushungurudza vanhu. Chronicle rinoti dambudziko rekushayikwa kwemabhazi ekuendesa vanhu kumabasa richakurukurwa netripartite negotiating forum sezvo zvave pachena kuti kambani yeZupco haisi kukwanisa kuita basa iri iri yega. Yave nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi zvenyu vashamarari vese veStudio 7 nevateereri vese veStudio 7. Ndinokutendai zvikuru vashamarari veStudio 7 nechirongo chamunotipa cheStudio 7. Inini mubvunzo wangu uri pakuti mundibvunzireiwo kuti ana Tokozani kupi nana Douglas Monzora kuti koivo havasi kutyorowo here mutemo wolockdown? Seiko vasiri kusungwa kuti vari kutyora mutemo wolockdown? Sei vasiri kusungwa nezvitakavaona vari kubhuhwera paguva raatsvangirai vachiita vachiteketerera vachiita mbiko dzavo vachiedza kutsipika atsvangirai? Tibvunzireiwo kuti kosei mutemo usiri kuvabatawo? Ezvino maZimbabweans vanobuda vachidandanotsvaga chingwa kana kutenga mavheji vari kusungwa vachinzi vari kuda kunodiwa tsamba. Kwara Tokozani kupi nana Monzora havasungowo here zvavari kungoswera vachikwira nekudzika kukwira nekudzika kukwira nekudzika vachida kuparadza musangano weMDC Alliance? Ndini chiera ndiri South Africa.
Makadi mure Studio 7, ini ndinoitwa mai moyo ndiri kugokwe. Tinoda kukumbira kuti mutibvunzirewo kuhurumende yedu kuti vachiri kuziva here kuti vakarimisa varimi vegokwe kotoni vanhu vakufa nenzara vapedza chibage vachitengesa vachitsvaga munyu nesipo kuti vararame. Tinokumbirawo nerudo rwenyu kuti mutibatsirewo vazivewo kuti kuno kune vanhu vakarima kotoni mafamasi.
Apo paStudio 7 muri sei washamarari wose sei kuAmerica uko ndichi vateereri mose muri sei muZimbabwe kunyanyira neSouth Africa wese vari nyika dzose. Aiwa inini zvamuretwa baba Isabel ndiri pamupumalangapo. Aini ndine kubvunza kusomanana kudikini kwekutika ndinenge nda kuti zvinge zvinopinda munzeve dzeiwo maMPs edu MDC Alliance kuti pavanombopindawo muparlamende nharo dzavanonoitisana dzinobuditsa zvipi panhau yekuti havaedzewo kubvunza kuti bumbiro remutemo rakazopasiswa ndiripi bhozi tahwa nekutsikirirwa varume maitira muri kuita ndimuri kubvuta mega ende kuomesa kwamwana vamuchiomesa musingatambanise zvinhu kutigone kutaurira nezani pevhu kuri kutiomesa varume. Tarirai kubva mugore ra1999 vatanga kuoma zvinhu zvakatanga nepi kureva kunzi bato rinopikisa ndori nebhora riri kumakwazvo. Saka kana richinge rambopinda muparlamende varume itai zvinhu zvinoratidzika zvinotaurika zvokubuditsa anza chaiyo. Kubvunzawo vakuru venyu kutiwo ko pamunopindawo munosangana yakaita sana sadhiki nobatanidzwa mana UNI sei kusingabvumirwa opposition party?
Masera sei paStudio 7, tinokutendai nebasa ramuri kuita guru rekutipa nhau. Ndandoda hangu kutaura pamusoro penhau yavamonzora navakupe navakomichi yekuenda kwavakaita pakwahumanikwa kunava kwakarara President Morgan Tsvangirai. Zvangobuda pachena kuti vanhu vari kushandiswa nehurumende iripo nekuda kwekuti mamiriro akanga vakaita paguva paya vakanga vasina kana mamaski, vakanga pasina kana social distance, zvichireva kuti vanhu vari kutofamba vachitoziva kuti hatina kana anotirambidza zvatiri kuita. Wakanga wawana kupi tsamba yekufamba? Ende iri pemiti inotaura ichiti kudii? Hozi hakuna pemiti ingavabvumire kuti tiraunoona paguva remunhu akatofa. Dai iri pemiti yekunzi inonzi tira kunoviga munhu inonzwisisika.
Manheru akanaka paStudio 7. Ndini mukomana wekwamutare anonzi Norman Mavhurodza. Shoko rangu guru iko zvinezvi rakatarisana nemi vachamisa vacha misa tino understand kuti muri president we one nekuti takakuvhoterai kuti muwe mutungamiriri wedu kukuvhoterai kwatakaita vacha misa takatarisa level yedzidzo yamuri uye maqualities ekutungamirira vanhu but vacha misa you are lacking one thing a leader must be aggressive vacha misa vacha misa tinokumbira kuti muwe an aggressive leader if you fail to be an aggressive leader wachamisa chokwadi chiripo chaicho ndechekuti vanhu vezi vano PF havambofi vakakupa ichitanda chavakakubvutirai
idzo dzange dziri pfungwa dzenyu vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number jinoti 001-202-465-0318 Muchiti udzazwa munofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi maneru na 8 p.m. Nasi muchirongwa chukutaura nezvenyaya chirwere checoronavirus. Icho chabata vanhu vakawanda munyika. Tichazeyawo nyaya iri kunetsa muAmerica. Yekuurayiwa kwemumwe murume wechitema vaGeorge Floyd. Vakaurayiwa nemumwe mupurisa wechichena kuMinnesota. Nyaya iyi yakonzerawo mutauro pakati peAmerica neZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. Vatinawo muchirongwa chedu tina Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezveutano nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna uyezve vanorira kodzero dzevanhu muzvare Tanya Chiriseri vari kuNew York. Mure Zimbabwe ngatisangane muchirongwa nhasi manheru pano pane venyuro yeStudio 7 na 8 p.m.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati vari kuda kupinza mauto eAmerica mumigwagwa kana magavhuna nemameya eAmerica vachitadza kana kurega kushandisa masimba ekusunga vanhu vari kuratidzira. Maguta mazhinji muAmerica ari kuona huwandu hwevanhu vari kuratidzira pamusoro pekurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema George Floyd ari muhusungwa. VaTrump vanga vakazvivharira mukati memba yepasi kana kuti bhanka kwemazuva maviri apo vanhu vange vachiratidzira zvine mutsindo padyo nemuzinda weWhite House nemumaguta mazhinji munyika. Mapurisa ashandisa usi hunokatyikidza kuti vanhu vabve padyo neWhite House apo pazobuda vaTrump vakati vari kufunga zvokushandisa mauto kuti abvise vanhu vari kuratidzira mumigwagwa. Izvi zviri kushorwa nemagwavhuna nemameya mazhinji vachiti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo. VaTrump vataura mashoko aya maawa mashomanana mushure mekunge vana chiremba vanoongorora mafiro akaita George Floyd vazivisa kuti chikonzero chekufa kwake ndechekuti akadzipwa akashaya mweya wekufema apo umwe mupurisa akange akatsimbirira ibvi rake pahuro paGeorge Floyd kwemaminitsi mapfumbamwe. Munzvimbo zhinji kuratidzira uku kwakapedzisira kwave kushandiswa nevamwe nenzira isina kunaka vachipaza nokupisa zvitoro vachiba zvitengeswa zvirimo. Vanhu vari kuti havasi kuzorega kuratidzira kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa. Vadikondo kambo kari kubva kuna Coco Master. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabata nechirwere checoronavirus muZimbabwe vachiri pazana nemakumi manomwe nevasere 178. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anoendeswa paBelvedere Teachers College muHarare kunodzimura chimoto change chatanga mushure mevanhu vatanga kunyunyuta pamusoro pekunonoka kubuda kwezvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa coronavirus. Dzimwe nyanzi mune zvekuridzana kwenyika dzinoti Zimbabwe haina simba rokukwenenzvera zvinoitika muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zekare maniru anasi apo tichukupaya shi tzingwe na huu. Ini, jini tanono ka wande, niri Washington DC, nichiti moswera zakanaka.
Soku isika tisenda.